Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu kubumbi 29-2020. Mwaka we kutengeswa kwefodira wotanga nasi jiripa mutemo asivari miwe fodira vachichema chema ne mutengo wefodira uyovati wanga uripasi. Asi hurumende ichiti iri kutarisira kuti mitengo yefodira ichakwira. Masangano anomirira vagari oshora danu rakaitwa nedare remakurukota rekuti vasina kubhadhara mari dzepavagere mwedzi uno vasadzingwe achiti hurumende haina kuzvipa nguva yekubvunza veruzhinji isati yatora danu iri. Ukuwo Maroja ari kutambira nemufaro achiti ave nenguva yakareba asiri kuenda kumabasa kunotsvaga mari. Vanhu vekumandika land vochema-chema nekushandiswa kuri kuitwa zvematongerwo enyika panyaya yechikafu chiri kupiwa vanhu pachena. Imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Nasaizvo uchida vaenzi vanoti uwandu hwevanhu vakabatwa pamwe nekuurayiwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hunogona kunge hwakakura zvichikonzerwa nekuda kwekushayiwa ruzivo pamusoro pechirwere ichi kubva kuvashandi vemune zveutano pamwe nemakambani avanoshandira. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekuita mabhindauko akasiyana-siyana muBotswana zvinoti danho rekunyevenutswa zvishoma nezvishoma kwemutemo wekuvharwa kwenyika iyi rinopa kwavari tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka munguva pfupi inotevera. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavhairas. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu yeVOA Shona.